Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare maenero anhasi uri musi wechina ndira 7, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi matatu nemumwe chete. Hurumende yoshushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheCOVID-19.
My midwives epa Salem Gabe Hospital vari kuramba kupinda mudepartment nekuda kwekuti vari kuti mashandira vari kuita ari ane njodzi kuutano hwavo nekuti havasi kupiwa personal protective clothing yakaita se yakakwana. Varingopiwa maface mask nemaplastic aprons.
Vananyamukuta vanoramwa mabasa vachiti vanoda kupiwa zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa neCOVID-19.
Zvokuti kana maelection achinge aitwa kuti demokrasi iri kufambira mberi, panofanirwa kunge pane vanhu vanenge vachikwanisawo kubvuma kuti kana ndahwina ndahwina, kana ndaruza ndaruza. Izvi zvanongotitaridza izvo kuti kune kumwe kuramba kuti munhu wakaruza kunenge kusina musoro.
Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden vanotambirwa zviri pamutemo uye votoreswa mhiko musi wa20 ndira. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kumaruwa. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu gumi nevatatu vakafa nechirwere ichi. Nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi matatu nemumwe chete. Nurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Matunhu aya anoti Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland Midlands, Masvingo, Matabeleland North neMatabeleland South ave nevanhu zviuru zvisere nezana nemakumi masere vabatwa nechirwere ichi, kana kuti 8180. Matunhu aya ane vanhu zana nemakumi mashanu nemumwe chete, kana kuti 151 vafa nechirwere ichi, kubva pavanhu mazana mana nemakumi matatu nemumwe chete vafa munyika yose. Vazhinji vavo mazana maviri nemakumi masere vanhu vakafira muBulawayo neHarare. Matunhu ekumaruwa ane vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi anoti Masvingo, Mashonaland West neMatabeleland North. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reHurungwe kuMashonaland West, Dr. Frankson Masie, vanoti vave kuwana vanhu vakawanda vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 kubva kunzvimbo dzekumamisha, idzo dzaisave nevanhu vanorwara nechirwere ichi pachakatanga.
COVID yanetsa tamu second wave and iri serious kudarika first wave. Takuwana isusu vanhu vari kurwara nevamwe vari kubata chirwere ichi, nhamba yacho iri kuti kwirei, even kune dzimwe dzimbo dzatisingafungire kuri kumamisha, but getting people vane chirwere cheCOVID.
Dr. Masie vanoti ongororo yakaitwa inoratidza kuti vanhu vari kumamisha havapfeki mamaski nguva dzose uye havana basa nekugara vari kure nekure sezvinokurudzirwa nezveutano. Dr. Masie vanoti vari kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kunyange vari kumamisha, sezvo pachisina nzvimbo inonzi haina chirwere cheCOVID-19.
Asi chikuru chikuru chaizvo ngatigare kudzimba. Vana muvatarisisa vasafambe buma neighbors vachidini vachinotamba vachidini, vagare pamba. Tomboona kuti va the next 30 days up chishineti, nokuti COVID yatomuno mukaroi nemuhurungwe yese as a district.
Dunhu reMashonaland West rine vanhu mazana mapfumbamwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu makumi maviri vafa nechirwere ichi zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro mudunhu iri. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMasvingo Dr. Amandia Shamu vabvuma kuti pane kuwanda kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 asi vati pari zvino havana manhamba acho sezvo vachapiwa ari edunhu rose. Asi bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muMasvingo hwanga hwava pavanhu mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevaviri zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro uye dunhu iri rave nevanhu gumi nevasere vafa nechirwere ichi. Mumwe chiremba mudunhu reMashonaland Central uyo asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo anga asati apiwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti uwandu kuwanda asi zvakaoma kupatsanura vari kugara kumaruva nemumadhorobha sezvo vose vanorwara vari kumamisha vachiendeswa kuzvipatara zvemumadhorobha.
Difficult kuwana information iri separate yekutinonzi madistrict tinonzi kuvodino information yese irongoo yachingori yemadistrict difficult manje kutiuzive kuti yakatorwa kuruva yakatorwa kuprovince.
Dunhu reMashonaland Central rava nevanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevasere vabatwa nechirwere cheCovid-19 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi matatu nevatanhatu nezuro. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kubatwa kwevanhu kumaruva hakushamise sezvo vanhu vakawanda vakafamba kubva kumadhorobha nekunze kwenyika.
Ichokwadi kuti chirwere ichi cheCovid-19 chakunyanya kupararira kumareserva zvakati nyanyei. Pane zvikonzero zvakati kuti chokutanga ndechekuti nguva yeChristmas neNew Year vanhu vakanyanya kufamba vachienda kumareserva kumafaro kunoona hama dzavo zvakabva zvaaendesa chirwere kumareserva. Then tine vanhu vari kuita cross border jumping ava nevamwe vari kubva kusouth Africa vamwe vanga vachipinda nepamabhodha vamwe vachipinda nemurwizi vazhinji vacho vanga vachipedzisira vakumareserva.
Dr. Madzorera vanoti kuvharwa kwakaitwa nyika kwemazuva makumi matatu hakuyamure zvakanyanya kana vanhu vakasaongororwa.
Lockdown yatinayo yakanaka asi iri yega lockdown kupanisha vanhu. Kuti lockdown ishande tinofanira kuona kuti tawedzera zvimwe zvinhu zvakafanana nokutesta vanhu steri. Hurumende ngaiteste vanhu tichiisolata vanhu vane chirwere. Chirwere ichi chogona kucontainiwa in about 28 days nokuti izvo incubation period yechirwere ichi is about 14 days. Saka tikanasa kuita lockdown yakanaka tichitesta nokuisolata vanhu mumazuva anoita 28 tenge takontaina chirwere ichi chisisima muZimbabwe.
Zimbabwe yave nevanhu zviuru gumi nezvinomwe nemazana masere nevana kana kuti 17,804 vabatwa nechirwere ichi zvichitevera kubatwa nezuro kwevanhu mazana matanhatu negumi kana kuti 610 nezuro wakare. Vanhu vapora munyika yose vave zviuru gumi nechimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,966 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi mashanu nevatatu nezuro wakare. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi masere nemanomwe ane zviuru mazana masere kana kuti 87.8 million. Vanhu vafa nechirwere ichi pasi rose vava miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru kana kuti vadarika 1.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe kana kuti vadarika 370,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri neimwe kana kuti vadarika 21 million. Vananyamukuta vepachipatara cheSalim Mugabe Hospital vatanga kurangwa mabasa nhasi vachiti havana mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19. Thomas Ripasi anotipanya iyi.
Vana nyamukuta vepachipatara chesale mugabe icho chaimbonza Harare Central Hospital vaswera vachiramba kupenda muchipatara kuti vabatsire madzimai akazvitakura vachiti havana mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 nengo yekomiti yepamusoro yeZimbabwe Nurses Association uye vashandira zvakare pachipatara ichi vaSamson Gurupira vaudza Studio 7 kuti kuramwa mabasa kwaitwa navana nyamukuta vepachipatara ichi kunouya mushure mekunge matron wavo anzi afa mangwana nanhasi achifungidzirwa kuti afa nechirwere cheCovid-19.
Ma midwives epa Salem Gabe Hospital vari kuramba kupinda mudepartment nekuda kwekuti vari kuti mashandira vari kuita ari ane njodzi kuutano hwavo nekuti havasi kupiwa inonziyo PPE personal protective clothing yakaita se yakakwana. Varingopiwa maface masks nemaplastic aprons. Saka vari kutya zvikuru nesituation yaitika nhasi kuti pana matron vashaya vanonzi matron pundu vashaya necovid virus vaive pabasa musi wemandi uyezve kazhinji kacho matron kana ari pabasa munhu anosupervisor haaende pamurwere haasipende nguva yakawanda hapedze nguva yakawanda ari pane murwere anongotenderera achiona kuti mabasa ari kushanda here achita management achiona basa rikufamba zvakanaka here but ivo vakabatwa covid positive vashaya nhasi makuseni saka izvozvo zvaita kuti vanhu vakawanda vakashamadzwe uyezve vapanike vatye kupinda mubasa muzuvara nhasi.
Vamwe vashandi vemune zvimwe zvipatara zvakaita separi renyatwa Mpilo nechinhoe hospital vatataura navo parunhare vati havasi kufarawo nekushomeka kwezvipfeko zvekuzvidzivirira asi vanga vari pabasa. Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati hurumende inofanira kuona kuti vashandi vemuzvipatara vawana zvikwanisiro zvinoita kuti vasabatwe nedenda recovid-19 zvavatiwo zvinoderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere ichi.
Hurumende inofanirwa kukoshesa nekuchengetedza utano neupenyu hwevashandi vezveutano. Ibasa rehurumende kuona kuti vashandi vezveutano vapiwa zvidziviriro zvakakwana.
Vaenderera mberi vachiti kana homwe hurumende yakabooka, hurumende inofanira kutambanudza maoko ayo yopemha kune dzimwe nyika nemamwe masangano kuti ibatsirwe. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vachaongorora dambudziko ravana nyamukuta ava nekukasika voona matano ekutora. VaMangwiro vakaudzawo vatori venhau nezuro manheru kuti hurumende yaisa parutivi mari inoita mabhiriyoni manomwe emadhora ari maRTGS ichashandiswa mukutenga mbatya dzekuti vashandi vemuzvipatara vazvidzivirire pavanenge vari pabasa pamwe nekupinza mabasa vamwe vashandi muzvipatara sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira munyika izvo zvakaita kuti nyika yose ivharwe zvakare kwemazuva makumi matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare reCongress yemuAmerica nhasi mambakwedza rapasisa kusarudzwa kwavaJoe Biden semutungamiri wenyika mushure mekunge nhengo dzedare iri dzazeya nekutambira mavhoti echikwata chevavhoti kana kuti Electoral College icho chakavhota chakamirira matunhu ose emuAmerica. Danho iri rave kureva kuti vaBiden vebato reDemocratic Party vave kukwanisa kutoreswa mhiko yekutungamira nyika musi wa20 ndira gore rino pasina anopikisa. VaBiden vakawana mavhoti mazana matatu nematanhatu kana kuti 306. Mutungamiri wenyika ave kusiya chigaro vaDonald Trump vebato reRepublican Party vachiwana mavhoti mazana maviri nemakumi matatu nemaviri kana kuti 232. Nezuro zviuru zvevatsigiri vavaTrump zvakaratidzira zvikapinda nechisimba mumatare eCongress neParamende zvichikanganisa urongwa hwekupasiswa kwemavhoti uhu. Kuratidzira uku kwakasiya vanhu vana vafa, vamwe vanodarika makumi mashanu vachisungwa. Kutambirwa kwekusarudzwa kwavaBiden kunoitikawo munguva imwe chete apo nhengo mbiri dzebato ravo dzakakunda mushure mesukitwa kwesarudzo yeSeneti yaidzokororwa mudunhu reGeorgia, kuchiitiko chakapa masimba kuDemocratic Party mudare reSenate. Dzimwe nhengo dzeParamende dzebato reDemocratic Party Zinonzi dzave kukurudzira kuti vaTrump vabviswe pachigaro temu yavo isati yapera kana kuti impeachment. VaTrump vasarirwa nemazuva gumi nematatu kuti temu yavo ipere. VaTrump vaburitsawo mashoko ekuti vachaita kuti kuchinjanwa kwemasimba kuitike mune zvakanaka kunyanga hazvo vachiri kuti sarudzo dzakabiridzirwa. Rimwe gweta uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezvemutemo munguva yehurumende yemubatanidzwa vaObert Gutu avo vari kuNorth Carolina muno muAmerica vanoti Congress yakaita zvakanaka nekutambira kukunda kwavaBiden sezvo zvakanga zviri pachena kuti vaBiden ndovakakunda asi mhirizhonga yakaitikako yakakanganisa chimiro cheAmerica mumaziso epasi rose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dzidzo chikuru chandakawana nokuona pane zviri kuitika muAmerica nenyaya yesarudzo dzavo inyaya yekuti sarudzo dzakaitwa munambu dzigore rapera isarudzo dzakabuda pachena kuti vaJoseph Biden Jr. vakakunda zvinomutsindo, vakakunda pamapopular vote, vakakundazve pamaelectoral college votes avanoshandisa kuno. Saka zvangakanga zvichingori pachena kuti President Donald Trump vari kuramba havo kuti vakakundwa, asi zvose zvanga zviripo zvanga zvichitaridza kuti vakakundwa musarudzo. Saka izvi zvinotipa chidzidzo chokuti kana maelection achinge aitwa kuti demokrasi inzi iri kufambira mberi, panofanirwa kunge pane vanhu vanenge vachikwanisawo kubvuma kuti kana ndahwina ndahwina, kana ndaruza ndaruza. Izvi zvatingotitaridza izvo kuti kune kumwe kuramba kuti munhu wakaruza kunenge kusina musoro, nokuti vati vamwe vakadzidziudza izveumbovo tipei mavhi11 acho okutaridza kuti makabigwa vakakundikana.
Tiri kuona kuti chiitiko ichi chiri kuuya mushure mekunge vairatidzira vachitsigira vaTrump varatidzira zvine mhirizhonga kuCongress ikoko zvakatosiya vanhu vana vafa. Zvinorevei izvi?
Zvakaitwa zuro ndakashamisika shoka, nokuti aitozvionawo ndichionawo pachivhitivhiti ndikati ndiri kurota chii chiri kumboitika, nokuti handina kumbofunga kuti muupenyu hwanguwo ndichazviona zvinhu zvakadai zvichiitika muAmerica macho ndirimo ndaingoai zvimwe ndio zvinhu zvatinozoona mumabhaiskopu zvozonzi yanga iri fiction. Takaona vamwe vachipaza mawindo vachitema nechimbwa, minoti chimbwa here kwati nekuti vamwe ndokutopinda ndokugara pachigaro chinogara pachigaro weSenate votogara vototorana mifananidzo sezvo ipapo vachiita zvinhu zvakandishamisa kuti iAmerica here? America itoziva iyo kuzanzi ndiyo paragoni yedemokrasi, ndo vangave vachitaridza kapasi rose.
Zvidzidzo zvipi zvingawanikwa nenyika dzakaita seZimbabwe?
Jonga chidzidzo chikuru chatingawana ndikati muZimbabwe nokuti ndo nyika yedu nepasi rose kunyanya muAfrica ndechekuziva kuti demokrasi hanzi iyo iprocess. Nokuti ukaona America, America yava nedemokrasi inopfuura makore mazana maviri, asi nanhasi havasati vasvika pane chinhano chaite tingati muchirungu vava perfect, nokuti vane constitution yavo, bumbiro romutemo wavo rakanaka zvikuru, vane mainstitutions avo akasimba zvikuru zvatofanwa kudzidzawo. Saka hazvangova pachena kuti tira musi wa20 vaJoe Biden panyanga vatova pachena.
Avanga vari gweta uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezvemutemo muhurumende yemubatanidzwa vaObert Gutu vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzou dzakawanda dzauraya vanhu gumi muCameroon uye kuparadza zvirimwa pamwe nekusiya vanhu vakawanda vasina pekugara. Izvi zvaitika kumaodzanyemba kweCameroon kumuganho neNigeria. Hurumende yemuCameroon inoti vanhu vakatama kunogara munzvimbo dzinogara nzou idzi, izvo zvapa kuti paite dambudziko iri. Sangano reWorld Health Organization riri kuyambira nyika dzemuEurope kuti dzinogona kuvhiringwa zvakanyanya nedambudziko rechirwere cheCovid-19 uye panofanirwa kutorwa matanho akasimba zvikuru senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kutenderana kuti chirwere cheCovid-19 chapararira zvinotyisa munyika, nyaya yekuti zvogadziriswa sei iri kuunza kusabatana zvikuru padanho rehurumende rekuti vakawanda vagare mudzimba kwemazuva makumi matatu. vamwe vemabhizimusi veZimbabwe Congress of Trade Unions vanorwira kodzero dzevanhu nevebato rinopikisa reMGC Alliance vanoti hurumende yakangoita zano ndega isina kugara pasi nevamwe kuti inyatsoona kuti yotora danho ripi risingasiye vakawanda zvikuru vanozviitira mabasa emaoko vasina cheuviri. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekuita zveuori uye kutyora kodzero dzevanhu. Izvi vanoti zvakaitika zvakare pakambonzi vanhu vagare mudzimba gore rapera. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDiwa Mavhinga, vanove zvakare mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, pamwe nemumiriri weMakonde mudare reparamende uye vari nhengo yeZANU PF vakaenda neSiparadza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaparadza.
Danho iri danho rakakosha zvikuru ende hurumende yedu yavamunangagwai yakagona, nekuti dai vasina kudaro iye zvine zvitaa nemazana nemazana evanhu vari chifa neCovid iyoyi. Ungada kuziva kuti muna November takanga tisinga kune masvondo akatoti wandei tisina vanhu vakafa. Vanhu vakazotanga kufa muna December. Pakatanga kubva vanhu vamwe vedu maZimbabweans anogara mudiaspora achiuya kuholiday kuZimbabwe, ndo pakatanga kuti tione zvino kuti vanhu vane chirwere ichi chiri kupararira. Saka zvakakosha kuti hurumende yedu yakatora danho irori, seyatingati muchirungu a responsible government, yakatora danho irori kuitira kuti vagari vemuno muZimbabwe vasafa nechirwere ichi.
VaMavhinga, munoonawo sei danho rekumboti vanhu vagare mudzimba iri kana kuti lockdown?
Idanho rakaitwa musiya paduku, nekuti hurumende haisi kubatsira vanhu vakavharirwa mudzimba vanotambudzika kuti vawane chikafu. Vanhu vakawanda vanodarika 8.6 million vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe, asi hurumende yeZimbabwe chaingogona kuvhara chete nyika kuti kune lockdown, isingataure kuti vanhu vachararama sei. Dzimwe nyika dzinosangana vana South Africa nedzimwewo dzinobatsira vagari vemunyika vanenge vachitambudzika, dzinopawa chikafu, dzinopa zvakadii zvakadii. KuZimbabwe hakuna zvachose. Uyezve rimwe dambudziko nderekuti kuZimbabwe mashoko anotaura nezvecoronavirus haasi kufamba zvakanaka, nekuti nerimwe divi kana vachinge vari vehurumende kana kuti vebato rinotonga reZANU PF vanenge vachitenderwa kuita misangano yavo vakaungana ari magurumwandira kusina kunzi kune COVID, asi zvozongotaurwa chete kana takutarisa nevanopikisa nevamwe. Semucherechedzo, musi wa23 December president venyika vamunangagwa mukuru wenyika vakaita gungano rakakura chaizvo kwachivi, kunga kuine mazana nemazana evanhu, asi hatina kuona nyaya yeCovid ichitaurwa ipapo. Zvakarewo haisingori nyaya yekuvharira vanhu mudzimba chete lockdown inenge ichifanira kuti iitwe, asi zvipatara zvinofanira kunge zviine mishonga, zviine zvikwanisiro zvichishanda, uyezve hurumende ichikwanisa kuongorora nekuvheneka vanhu.
Vaparadza, imwe nyaya yatiri kunzwawo kubva kuvanhu nevanorwira kodzero dzevanhu ndeyekutiyo mapurisa nemauto ari kutyora kodzero dzavo uye vari kuita zveuori. Munoti kudiwo nemashoko aya?
Icrisis yatiri, saka hurumende yavamunangagwa iyi iri kutoita zvinofanira kuitwa, nokuti takazviita gore rakapera ende vanhu vashoma vakafa. Iye zvino izvi ungada kuziva kuti kubva muna November kusvika iye zvino vanhu vafa iye zvino izvi vadhabhula. Saka it's better kuti vanhu vati tiri kumbunyikidzwa asi vachirarama, nekuti zvakafanana nehondo. Garai kudzimba, nekuti ukafamba unokwanisa kupfurwa kana iri nguva yehondo. Saka izvi ndo zviri kuitwa nehurumende yedu. Saka vose avo vari kuti tiri kumbunyikidzwa tiri kuita sei, tinozviziva ndeve opposition veMDC vatingati muchirungu maprophets of doom. Ndodambudziko ratinaro muno munyika revanhu vakadaro ivavo. Saka zvisinei, isusu hurumende yedu ihurumende yevanhu, inoda kuchengetedza utano hwevanhu. Ndosaka yati vanhu garai kudzimba, musangofamba famba.
VaMavhinga, pindurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu.
Lockdown, kuvharwa vanhu kunzi vagare mudzimba, hazvireve kuti mapurisa kana masoja ava nemvumo yekushungurudza vanhu kana kurova vanhu kana kusunga vanhu neuwandu hwakanyanya zvekuti munzvimbo dzavanenge vakachengetedzwa muchitokisi kana kumajeri kukazarisa zvinokonzera zvakarezve kupararira kwakanyanya kweCOVID-19. Hurumende yeZimbabwe ngaitungamidze kodzero dzevanhu pakuonesa vanhu kukosha kwekuremekedza zvakatarwa zvekuti vanhu vagare mudzimba, asiwo ichibatsira vanhu nechikafu. Nekuti vanhu vakamanikidzwa kunzi garai mudzimba vasina chikafu, vanoti kokusiri kufande kupi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadziva mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain. Manzwa zvekare kubva kumumiriri weZANU-PF kumakonde mudare reparamende vaKindness Paradza vachitaura vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Mzulu weStudio 7. Vana muzvina bhizimusi vechidiki vanoti vamire pamwe chete nedanho rakatorwa nehurumende iro rinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, zvisinei nekuti chirongwa ichi chichakanganisa basa ravo. Mukuru wekambani yeDon Minteiro vaBlessing Piri vaudza Mike wewe weStudio 7 kuti chirongwa chelockdown chiri kukanganisa mabhizimusi evechidiki uye vari kukumbira hurumende kuti ibatsire vana muzvinabhizimusi vechidiki nemari munguva ino apo nyika yakavharwa.
Chirongwa chelockdown nechirwere cheCOVID-19 handifungi kuti pane bhizimusi rakasiwa risina kunyatsozunguzwa. Isu sevechidiki sevane mabhizimusi achiri kusimukira, ndinoona sekunge takaafektwa zvikurusa kudarika mamwe mabhizimusi. Tichiri kuzama kuti tizvione kuti timire papi chaizvo chaizvo kuti tizvigadzirirewo maketi yedu sevechidiki. Kuvharirwa kwakaita vanhu masales edu adoni, muridzi weshopu unenge uchida kuti marenti ake abhadhara, asi iyo masales hausi kuita. Hamuna masevings akati akawanda anokukwanirai kuti munokwanisa kubhadhara marenti house for 8 months in advance imi musina chamatengesa. Zvakare mukugadzira masuti kwedu tinotarisira zvakanyanya maraw materials atinowana kubva kunze kwenyika, kwakaita sekunana Turkey, kwakaita sekunana Tanzania, kwakaita sekunana Zambia. Saka kuvharo kwakaita mabhodhi kwakatikanganisa sebhizimusi rechidiki.
Zvii zvamungada muchioneka zvichiitika munyika muchange zvichikubatsirai imi savana muzvinabhizimusi vechidiki?
Tingangoti 2020 zvaranga riri dambudziko. Tingafara zvikuru tikaratidzwa rubetsero kana tikawana ruyamuro kubva kuhurumende yedu yeZimbabwe. Tiri kuona kune dzimwe nyika vakanga vachipiwa mastimulus packages kuti mabhizinesi tiri kuona kuti mastruggler mugore ra2020. Tiri kuona kuti manga muchishungurudzika nokuda kwechirongwa chelockdown. Saka tave kukupai rubatsiro rwokuti mukwanise kupawo vashandi venyu masalari avo, mukwanise kubhadharo marentals enyu. Tikazviwanawo muZimbabwe izvi kuti hurumende yotipawo rubatsiro stimulus package yekuti tidzoke zvakare, timire tikwanise kutanga production zvakanaka mugore ra2021. I'm sure chinenge chiri chinhu chakanakisa zvikuru.
Vanga vari mukuru wekambani yeDon Minteiro vaBlessing Piri vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi mumazuva makumi matatu nyika iri mulockdown level 4. Teererai kuti munge muchinzwa chirongwa ichi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatatu vanofa nechirwere cheCOVID-19, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana mana nemakumi matatu nemumwe chete. Hurumende yeshushikana zvikuru nekupararira kuri kuita chirwere cheCOVID-19. Vananyamukuta vanorangwa mabasa vachiti vanoda kupiwa zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwa neCOVID-19. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica mutsva vaJoe Biden vanotambirwa zviri pamutemo uye votoreswa mhiko musi wa20 ndira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19. Murara zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulugandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 7 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga kulandela ukubhubha kwabantu abalitshumi lantathu izolo bebulawa i-COVID-19.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa, sabona amalungelo abantu engahlonitshwa.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuhlukuluzwa ngamasotsha aphathisa amapholisa ekulandelweni kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Bahle bavumelana ukuthi bona abakwanisi ukungena emsebenzini besebenza njengoba omunye wabo owayengusupervisor wabo esefile ngigciwane. So bona bathi hayi namhla asikwanisi ukungena esebenzini, abaqale besinike i-PPE.
Abongi besibhedlela seSalim Mugabe eHarare bakhalala umsebenzi phezu kokuswelakala kwempahla yokubavikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus leminye imikhuhlane. Kubhubhe abantu abane kwelemelika izolo kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo iCapitol ngabalandeli bakamongameli Donald Trump.
Ungakhangela abantu ababedemonstrator uzafica ukuthi ngabantu abafana nayo bodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani lasebetholakale belegcikwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga kulandela ukubhubha kwabantu abalitshumi lantathu izolo bebulawa i-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu ayisithupha lechumi 610 ababanjwe leli gcikwane izolo kundawo ezithiyeneyo zelizwe. Kwababhubhileyo abayisithupha ngabe Harare, kobulawayo kubanjwe abangamachumi amahlanu 50. Isigaba seMatabeleland South sona sibe labafika phose ikhulu 90. LeMashonaland East layo ibe labafika phose ikhulu 99. Lezi nsuku idolobho leHarare yilo elikhokhelayo ngabatholakala belegcikwane leli. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo ezixoxele Studio 7 zithi zikhathazwa ngendlela abezomvikela abaziphatha ngayo lekho kuqale ukuvuselelwa njalo kwemigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Zikhuthaza uhulumende ukuba abuyisele ezinkambeni amasotsha ahlomileyo kusebenze amapholisa nje kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 oluqale ekuqaleni komnyaka odluleyo lwaba nganeno ngokuya kwesikhathi kodwa lwavungama njalo umnyaka ususiyaphela kuze kube namuhla. Lokhu kubangele ukuthi uhulumende akhuphule izinga lokulimuka igcikwane le-coronavirus laya kusigaba sesine kumbe level 4 ngesilungu ukuze kulandelwe imigoqo yokuvimba leli gcikwane. Uhulumende wafaka amasosha ukuthi ancedise amapholisa. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Khumalo uthi ingathi ilizwe selisempini.
Indlela okwenziwa ngayo ngani sokusempini. Amasosha abodekeri imbobho ama-AK-47 abantu sebesesaba ngani basempini.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Bekithemba Sibanda uthi abantu ababambane lohulumende baliswane le-COVID-19 hathi ukuhlukumezana.
Abantu lohulumende bancedisana khona lapho
abantu labancedise ngokugqoka ama mask, social distance. Uhulumende izisebenzi zakhe konale ezibhedlela layabona ukuthi izinto zonke zikwanile.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthi okwamanje i-lockdown izasebenzela abalemali zabo.
Uhamba kwabantu yekudinga impilo. Linjengoba sokule lockdown kuningi esifisa angabe uhulumende weZimbabwe engakwenza ukubona ukuthi abantu bengaphephelaphi. Otherwise okwakhathesi kungani i-lockdown ingasebenzela abantu abasezimali zabo ngoba yibo abavunyelwayo ukulokhu bendiza esiphathela umkhuhlane lo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Dlela Ncube yena uthi amalungelo abantu aqhubeka esephulwa nguhulumende ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Nge-lockdown yokuqala uhulumende wathembisa ukuthi amalungelo abantu azahlonitshwa. Sabona amalungelo abantu engahlonitshwa. Wathembisa njalo ukuthi uzalungisisa lokho abantu ababekhala ngakho. Kodwa namhlanje sibona nje njengoba kuqalile i-lockdown amalungelo abantu asehlukunyezwa vele endaweni ezihlukahlukeneyo zelizwe.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Neva Bonde usekhuthaze uZulu ukuba alandele okuchiwa ngabezomvikela ukuze kube lokuthula ezweni.
Lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasoja labantu kukhona. So lapha siyakhuthaza abantu ukuthi lingayenzi ingane likahlangana lamasoja lamapholisa. Sicela ukuthi likomplaye sibili lilalele khona lokhu azalitshela.
Asenelisanga ukukhuluma labezomvikela ngoba bebengaphenduli incingo zabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye abongi abakuhlangothi lwababelethisa omama esibhedlela seHarare Central. Bakhalele umsebenzi lamhlanje besithi bafuna ukuphiwa impahla yokuzivikela ekubambeni imikhuhlane efana legciwane le-coronavirus emsebenzini wabo andubana babuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwenzakala ngemva kokuba esinye isiphathamandla sesibhedlela lesi esesisaziwa njalo ngelokuthi Salimgabe Central Hospital esingumetron kulolu hlangothi silahlekelwe ngumphefumulo lamhla ekuseni sicatshangelwa ukuba sibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abongi laba bathi akekho obanakekelayo kulokho kungakho bethethele linyathelo ukuba kabayi kungena esibhedlela ukuthi basebenze ngaphandle kokuthi batholiswe impahla yokuzivikela ama-personal protective equipment. Esinye isiphathamandla esimela abongi esibhedlela lesi umnumzana Moses Sibanda uthi ukubhubha kukametron yikho okuhle kwangenisa ukwesaba kubongi bakulolu hlangothi.
Bahle bavumelana ukuthi bona abakwanisi ukungena emsebenzini njengoba omunye wabo esefile ngigciwane. So bona bathi hayi abaqale besinike i-PPE njengoba thina sonke singabantu abafaneleyo sonke siyakwanisa ukufa ngigciwane leli.
Kunje bekhona abasemakhaya asebezisuse emphakathini ukuze bengatheleli abanye leli gciwane, i-self isolation ngesilungu, ngemva kokutholakala ukuba balalo leli gciwane. Ke sizwe umbono kamnumzana Taurai Kwenda, omunye wabongi laba.
I'm 10 days after having been tested, but in actual number of days I've been isolating for 11 days.
Sengilamalanga alichumi selokhu ngaya ku self isolation. Empeleni sezilichumi lani insuku lokhu engatholakalayo ngilawo umkhuhlane. Akekho ngisho lo yedwa othe wazihlupha udinga ukuthi azwe nje ukuba sengisizwa njani. Munye kuphela othe wangithinta ukuthi azwe ukuba senginjani.
One of the infection and control sisters, she's just a friend. But I don't think she was asking on a managerial concern.
Umnumzana Itai Rusike ingcwethi kwezempilakahle engumqondisi enhlanganisweni ye-Community Working Group on Health ukhuthaza uhulumende ukuba enze okumele akwenze ukulondoloza abasebenza ezibhedlela laba. Uthi kuyinto edanisayo uRusike ukuzwa abasebenza kulolu hlangothi bekhala ngokuthi basebenza bengelampahla edingakalayo.
We are also hearing of stories whereby health workers are being given just one face mask to cover, you know, for a whole week. It is
Sizwa kuthiwa abasebenza ezibhedlela laba batholiswa iface mask eyodwa kuphela ngeviki. Akwamukeleki lokho ngoba imikhuhlane eminingi itholakala ezibhedlela njalo ziyingozi enkulu nxa kukhangelwa umkhuhlane lo we-COVID-19. Asingeke sayinqoba impi yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 bengekho laba bantu. Siyabadinga kakhulu.
For us to defeat COVID-19.
Izolo kusihlwa umsekeli womphathintambo kugatsha lwezempilakahle uDr. John Mangwiro utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba uhulumende usebeke eceleni imali engamabhiliyoni ayisikhombisa yokusebenzisa ehlangothini lwabezempilakahle ukudinga okuthiyeneyo okubalisa impahla yokuzivikela lokunye.
To motivate and employ more health workers.
Ukuze basebenze bejabulile njalo siqhatshe ezinye izisebenzi ukungezelela kulezo ezikhona kanye lokuthenga impahla ezisetshenziswa ukuhlola ama-PPEs.
PPEs, sundries and sanitizers and improve the infrastructure.
Udokotela John Mangwiro utshelela umsakazo njalo ukuba abogatsha lwakhe bazohlolisisa ngokushesha udaba lwabongi laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje sezethuke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abedlula 120,000 kwabhubha abedlula 108 izolo nje kuphela. UThuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezempilakahle lumemezele ukuthi izolo kuphela abantu abahlaselwe yi-coronavirus bedlula 21,832. Abafileyo bedlula 800,844. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu bonke asebehlaselwe yi-coronavirus kwele South Africa sesedlula isigidi esilenkulungwane ezilikhulu over 1,100,000. Ngokokuqala ukuthi inani labantu abahlaselwayo labafayo langalinye libe phezulu ngalo hlobo. Lezi ndaba sezethuse kakhulu izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Abanye bathi sebesesaba nokuphuma phandle ngoba kukhanya lo mkhuhlane usugcwele emuntwini wonke. Isizalwane seZimbabwe uThembeka Ncube uthoko umzisa wobuhlungu ukuthi indlela beZimbabwe abaphathwa ngayo nxa bengena emngceleni kwele South Africa yiyoza kwenza ukuthi babulawe legciwane okwedlulise amalawulo.
Kube bona baqhakathekisa ukuthi abantu baphethe incwadi zokuhlolelwa iCovid. Isikhathi njalo bengami isikhathi eside lapha ngoba siyezwa ukuthi akumelanga abantu bebe more than 50 kwezinye indawo not even more than 30. Kodwa bona bayayeka abantu bebe baningi belale khona laphana bephefumula imoya bephefumulwe abanye abantu behlangana labanye abantu. Ayi, le nto ingizwisa ubuhlungu ngoba xa ngikhangela ngempela isifo lesizosiqeda thina abaningi.
Umlingisi weZimbabwe odumileyo uDJ Mapresa uthi basevalweni olumangalisayo ngokuthi kubadanisayo ukuthi inkokheli zeAfrika lokhu ziphitsheka ngokumelela imithi yaphetsheya kada kula mizamo eyenziwayo ukuthi kuzanywe le mithi yesintu njengoba bekusenzeka emandulo.
Khona kuyasiaffecta ngoba nanku kuyavala amabhoda thina vele singabantu abanomadic abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe singabantu abahlala behamba. Loko ngela sidingo sokuthi ehambe umuntu angona ehambe elandela abanye icabanga ukuthi laba bakhona kulonto or kulama green pasture. Kusaza kusihlupha sibili ngoba ngezibalo zenezi uyakubona ukuthi i-lockdown nale khona izakhuphuka iye ku-stage 5 iye ku-stage 10. Lanta uzabulawa yi-anti-COVID lapha azabe bulawa yindlala, bebulawa ukudubeka, bebulawa ngotsotsi.
Nkosazana Thembi Ndlovu yena uthi ngobunzima obuhlangana labeZimbabwe ekungeneni ezibhedlela kwele South Africa kutsho ukuthi bazaphela. Uthi kusegcekeni ukuthi amabhizimusi amancane azavalwa kuthiwe yiwo amemethekisa leli gciwane.
Igciwane le-COVID-19 liyasiaffecta thina maZimbabweans ahlala eSouth Africa kakhulukazi. Sonke siyazi ukuthi amabhizimusi angekho emthethweni avalile ngokuningi.
Ingcitshi zithi uhlobo olutsha lwe-coronavirus olutholakala kwele South Africa yilo olumemethekisa kakhulu lumkhuhlane okwedlula wekusenzeka uhlandla lakuqala. Kodwa ke bayahlekelela abaningi kwele South Africa ngemva kokuba uhulumende ememezele ukuthi abantu abedlula isigidi bazaqala ukuthola umuntu wokuzivikela kule gciwane kwele South Africa kuyonale inyanga. Kodwa ke kwabeZimbabwe akusindaba zalutho lezi ngoba kusegcekeni ukuthi kuzaqakathekiswa kuqala izalwane zakwele South Africa njengalokhu okwenzeka khathesi ezibhedlela. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo. Direct from Washington, the Voice of America.
amalunga edale le Senate le House of Representatives awamabandla omabili elama Republicans lema Democrats awemelika ahlaselwe ngabalandeli bakamongameli Donald Trump izolo babaleka esigodleni seCapitol Hill. Ekuhlaselweni lokhu kubikwa kubhubhe abantu abane, kodwa amapholisa enelise ukuletha ukuthula amalunga amadalela acina eqhuba umsebenzi wokuhlela ama-electoral votes empondo zankomo lamhlanje, egcizelela ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho olwenziwe enyakenye. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benze lokhu kulandela ukuphokozela okumangalisayo eCapitol Hill, lapho abalandeli bakaTrump abangene khona ngenkani besithi ukhetho lwebiwa nguBiden labanye bakhe. Amapholisa abika ukuthi kubhubhe abantu abane kulandela ukuphokozela lokhu okwenze amalunga edale leSenate leHouse of Representatives abaleke eCapitol Hill. Aphenduke kuleyo ndawo, amasosha lamapholisa sebebophe abanye abalandeli bakaTrump othi waqelwa nguBiden kukhetho lukamongameli. Bekuhlafunwa udaba lwama-electoral votes awesabelo seArizona, abalandeli bakaTrump bengena eCapitol Hill. Umnumzana Ted Cruz webandla lama-Republicans labanye bakhe kade besithi ama-electoral votes awesabelo lesi kawaqondanga lawezinye indawo. Kulandela ukuthukana okwamahola ambalwa, umnumzana Pence, umsekeli kamongameli, wethule umbiko othi sebevumelene ukuba uBiden wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, wathi uTrump waba langamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232.
The whole number of electors appointed to vote for President of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Ukhetho lukamongameli kulama electoral votes ayi-588, ngakho ke nxa ukuthi umuntu enqoba kumele athole ayi-270. Lapha ke sibona ukuthi umnumzana Joe Biden uthole ama electoral votes ayi-306. Kube sokusithi ke umongameli Donald Trump uthole ayi-232. Sokumele kubhalwe phansi lapha edale.
The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January, and shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate and the House of Representatives.
UTrump ovalelwe inkundla zakhe zokuxhumana eTwitter leFacebook izolo kusihlwa kulandela ukwethula kwakhe imibiko okuthiwa ingamanga, usesithi uzasekela uBiden ukwenzela ukuthi angene ngemfanelo esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 Zibandlela. Kulabanye abakudalela eCabinet abasebefuna ukumsusa esikhundleni, njalo labelezikhundla eziphezulu kuhulumende wakhe asebethiya umsebenzi besithi kabavumelani lokwenziwa nguTrump. Baningi abantu abadabuka eZimbabwe abacothoza okwenziwa nguTrump. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF.
Into eyenziwa ngumnumzana uTrump bakuthi ngesikhiwa yi-mockery of democracy, yikho kutshengisela ubana umuntu uyabo sufunwa ngumbimbindoga, umuntu othi ona hayi kimi yikho okulungileyo kuphela, kwabanye hatshi akulunganga. Kubi khona kana ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi.
Lokhu kusekelwa ngumfundisi Rafael Mthombeni ohlala eMelika.
Kukhanya ukuthi kulomkhenke omkhulu kakhulu okhona phakathi kwelizwe leli, njalo ungakhangela abantu ababedemonstrator uzafica ukuthi ngabantu abafana nayo bodwa abakade bedemonstrator. Kulabantu abangafanani lalaba abangekho lapha abakhona phakathi kwelizwe abahlezi ezindlini.
Kulabanye abasola indlela amapholisa avimbe ngayo abalandeli bakaTrump abangene ngenkani eCapitol Hill, bathi bekuza kufa abantu abaningi lokhu ngakwenziwe ngabantu abansundu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nguGibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Lokhu kuxokozela emngceleni we-Bait Bridge. Inkulungwane zabantu zifuna ukucapha, kodwa indwendwe zihamba okwesiqubu sonwabu. Abantu belala emngceleni okwamalanga athile. Intatheli zindaba e-Studio 7 ukhutsa naye Musengi ubesemngceleni lo waxoxa labakade bekhona. Owakuqala ngumnumzana Brian Ncube.
Thina into besiyifuna nje ukuthi at least besivulele sikwazi ukuhamba, because since Monday ekuseni sila uyabona queue la ma-COVID certificate that expire manje asazi sizowatesta kuphi, and asela imali yokutesta again, yabo. Yiproblem yethu esilayo, and asikwazi what's the procedure ukuthi kwenzakalani phambili, kumi njani, siliphongulendela ama-queue naw ama-line kumbe sengu-8 or 10 awusayazi ilayini eyiyo, yayibona. Mina ngiye-South Africa vele wange.
Lo ngumnumzana Brian Ncube obexoxa le-Studio 7 ese-Bait Bridge. Siphinde saxoxa lo mnumzana Malusi Brian Makapela.
From sistruggle nge-corona sizaya kukhorela because sokudate all this bush sokungcolile.
Lo ngumnumzana Malusi Brian Makapela. Kesizwe omunye njalo othande ngokuzibiza ngelokuthi Max.
Enye into esikhompleyina ngayo angithi kusekusebusuku silele thina ezimoteni abantu bakwazi ukusitshontshela, akuna mapolisa apatrola la. The only way la ungabona khona ipolisa yila kunemali khona, la kungenamali khona ngekubabona la bantu. Manje ebusuku nje besigijimisa omunye umuntu ewhatsapp umuntu ubuhluthi ifone, yinto nje esikhala ngayo ukuthi please abakhe besithathe lathi serious amaZimbabweans, because nake kusekhala hayi ukuthi mhlawumbe sivakashile, it's only that the country to le. Please, best respect and that, please. Thank you.
Loge, ngothande ngokuzibiza ngelokuthi Max ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Bait Bridge. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sihlaziya indaba eziphathelane labesifazane. Kambe uhulumende engaba ephatha kuhle na udaba lwe-COVID-19 ikakhulu uvalwa kwelizwe? Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso ye-ZIM Imbokodo, endawonye lomfundisi uSeni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yezokholo ye-Zimbabwe Christian Alliance, onguye osungula lingxoxo.
Thina ngokubona kwethu njengamabandla sikubona bekufanele ukuthi kube lokumiswa ukuthi abantu bengahambahambi ngenxa yokuthi inani elama-infections njalo lenani labantu ade sebesifa kumba bangathi abafayo ngale COVID umkhuhlane we-COVID-19 ubusumnengi. Ukuqhuba kwakhona khathesi ngikhuluma kanje bengisemalokishini sikhangela ukuthi uhamba njani, yabona ukuthi amapholisa akhona avalile imigwaqo, abantu ade bephendukiswe ekuseni abanganazincwadi. Kodwa-ke ukumiswa kuphela kwabantu ukuthi bengayi edolobheni lokuhlaliswa ngkhaya awusoze kwanele. Kumele ukuthi ukhangele ukuthi izibhedlela zilayo yini imithetho engakalayo. Kule mbhedla yini ekhona e-Thorn Grove, i-Exileni, isibhedlela sekusileni sivulwe, kuncedise ukuthi sivulwe. Njalo lokuthi abantu abasezindlini bephiwe amacebo okuthi nxa usutholela umkhuhlane kodwa ungikhaya ungazivikela njani le muli yakho. Konke lokuhlala kusasilela, ikakhulu information, ikakhulu izinto abantu abangaba lazo nxa bengikhaya kwenzela ukuthi bezivikele, ngoba abaningi sebegula ngalo umkhuhlane umuntu uyabe engikhaya kodwa engakwazi ukuthi.
Siyabonga. Ingqobe isikuwe nkosazana Mathuthu, uthini ngamazwi kamfundisi Sibanda?
Ngiyamuzwa umfundisi Sibanda. Yebo, kukhona nxa sesibhekela kwezempilakahle ukuthi kuvikela abantu bengathekeleleli igciwane ibifanele ibe khona i-lockdown, kodwa hayi enzima kangako. Mina ngingaba sezimba amavikini adlulileyo, into engiyibonileyo yokuthi abantu abalandeli imigomo ebeyiweyo ukuze bazivikele kuleli gciwane. Yebo, kungabekwa i-lockdown naleyo esibekiwe, kodwa into emqoka ebidingeka kakhulu yikuthi abantu bafundiseke babe lolwazi lokuthi kahle kahle kuyini igciwane le-COVID-19. Uthola abantu bebaningi endaweni eyodwa bebuthene, okwenza ukuthi izinga lokuthelelana liphakame kakhulu. Abanye abantu abagqoka amamaski, abanye abantu vele angibona futhi isipe sibona njengokubulawayo kona paramanza wakho angazi ukuthi abantu bayaziwatha yizandla.
Ungathi uhulumende weSouth Africa umbona eluphethe njani udaba lwe-lockdown lolo?
Lapha eSouth Africa kuse-lockdown isigabeni sesithathu ku-level 3. Ngicabanga ukuthi okwamanje uhulumende weSouth Africa ube imigomo efanayo kuye wonke umuntu owaseZimbabwe noma owakuphi okuye phandle weSouth Africa kumbe ongowaseSouth Africa. Sithemba ukuthi u-level 3 lo uzasiza ukwehlisa ukuthelelana kwegciwane leli. Izinga labantu abangenelisa ukuziphandela abavalileyo imisebenzi abangasasebenziyo liyakhula, njalo lokho kusho ukuthi indlala ebantwini layo iyakhuphuka. Okwamanje singatho sithi njengabantu abavela eZimbabwe, yazi abantu abalama documents angaba apheleleka ngabavumela ukuthi babhalise loba yini usizo lulapha eSouth Africa, kunzinyana kakhulu ebantwini abaseZimbabwe balapha eSouth Africa, ngoba loba kutholakala ukudla lokho ngesinye isikhathi kutholwa yilaba abantu balamaphepha aqondileyo abavumela ukuhlala. Esikwaziyo ukuthi amaZimbabwens abaningi ala amaphepha abavumela ukuhlala, so kuba nzima ukuthi babhalise lokho kudla kumbe lolo sizo oluprovida i-government ye-South Africa.
Mfundisi Sibanda, ungasigqibela lingxoxo ngokusichasela ukuthi kambe leZimbabwe lona lingabe lisehlulwa yini, kuyini okungenziwa?
Njengo-vice president engabe nguye ngu-minister of health, bekufunakala ukuthi ngabe kudingwe umuntu obamba leyi ministry engaso vice president, uqashe umuntu okhangele i-minister of health ngenxa yokuthi siphakathi kwepandemi, siphakathi komkhuhlane obhuqa umhlaba wonke. Singeke sathi kunjalo kufakwe ukuthi umuntu obambe isikhundla ezimbi. Angikhumbula ngani iZimbabwe inkulu kangaka, kulabodokotela, kulabantu abangakwanisa ukubamba lo msebenzi bewenze kuhle. Okwesibili, i-corruption. Imali eningi iyadliwa ingena ezindaweni ezingafanelanga ngenxa yokuthi asilandlela zokubamba into le corruption le. Bona ngani yiyo edla izinto eziningi, ngoba sikhuluma kanje amanesi ethu kahala i-personal protection. Izinto ezilula kumele ngabe uhulumende uyazinika amanesi. Ama-donations abe maningi ade siwabona, kuvulwa ama-roli sibona ku-ZBC lezi mali ezinkanakathi ezikhulunywayo, kodwa ukuthi nxa ungena ku-ground ukuthi uzibone zona ezo zinto awusoze uzibone. Ngakho kumele sidile le-corruption, kufakwe a-substantive minister ongakhangela i-ministry, ongayokhangele i-ministry ye-health, ngenxa yokuthi siphakathi kwenkanakatha kodubo olukhulu kakhulu. Kudingakala ukuthi kube lo muntu ozabamba ngezandla zombili indaba ye-health.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukaNkosazana Victress Mathuthu, umholi wenhlanganiso yeZim Imbokodo, endawonye lomfundisi uSen Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Bebexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Inani labatholakala belegciwane le-coronavirus liqhubeka lokhu liqonga elizweni kulandela ukubhubha kwabantu abalichumi lantathu izolo bebulawa i-COVID-19. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuhlukuluzwa ngamasosha aphathisa amapholisa kulandelwa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilandela ebulenjini bethu ku www.voaindebele.com.